Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wesvondo, kurume 6, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, samunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvuru nezvuru zvevanhu zvoungana pamusangano wava Nelson Chamisa munhandare yemukopa kugweru.
Isusu tikuti nyaya yedu iyi yakabva kudhara sereke yatone about 5 years ago tichitry kushedza vanhu veema kuti vatigadzirisire nyaya yemvura yedu iri kupolutwa.
Mombe dzevamwe vagari vekumhangura dzofa mushure mekumwa muchetura unonzi uri kurasirwa munzizi nezvizvarwa zvekuchina zviri kuchera goridhe munharaunda yavo. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 munyika horamba huchiwedzera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana munhandare yemukoba mugweru nhasi pamusangano webato rinopikisa Resistance Coalition for Change kana kuti CCC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa. Vachamisa vatambirwa nenziyo uye badetembo. Vachitaura pamusangano uyu vachamisa vashora zvikuru nyaya yemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika yavati yakapa kuti vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf vaponde mumwe mutsigiri wavo vambone ninube kukwekwe svondo rapera. Vachamisa vativo
citizen ndiyanofanira kuvhota, citizen ndiyanofanira kuti vanotungamira ndiyani, citizen ndiyanofanira kutaura parisi yenyika, citizen ndiyanofanira kutaura mutemo wenyika. So we are redoing everything. We're talking about liberation struggle. Not going to be in the report to Chimurenga. Going back to the basics. Let the citizens define and decide the course and direction in Yika.
Ko zvii zviri kuvimbiswa nebato reCCC kuvagari vemugweru kana rikasarudzwa kutungamira nyika. Vachamisa vavimbisawo kuti vachadzora dhora remunyika vakamirira kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Izvi zvatsinirwa nemumwe akafanobata chigaro chemutedzeri webato iri uye vakambovawo gurukota rezveupfumi vatendai biti.
July 2023. Advocate Nelson Chamisa will be inaugurated as the next president of the Republic. Talk of the agenda will be stabilization of the economy. Nekuti vanhu vakwangwaya neupfumi. Vanamai mukurepa nemaprizes. Zvinhu zvadhura. Mafuta adhura. Mukaka wadhura. Mazoe chaiwa nekara nyenge yangu adhura. So the first thing that we will do, the first thing that the Triple C government will do is to bring back the US dollar. Shandi atambire US dollar kana ari teacher 500 US dollars ndai kutambirisa.
Panyaya yavo yekutungamira vachamisa vanti pamusangano uyu vamwe vagari vemugweru varatidza kusafara nezvimwe zviri kuitwa nezvimwe zvizvarwa zvekuChina zvavanoti hazvisi kuremekedza kodzero dzavo uye zviri kukanganisa nyaya dzezveupfumi. Asi muzinda weChina muZimbabwe unoti vemabhizimisi vakawanda venyika iyi varongozorwa mafuta enguruve yavasina kudya vachiti vari kushanda kusimudzira nyika yeZimbabwe. Vamwe vataura pamusangano uyu mutevedzeri wemunyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwache Munengiwa. Vadzidzi kubva kusangano reZimbabwe National Students Union vataurawo pamusangano uyu. Asi vachitaura neStudio 7 panyaya yemhirizhonga mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vakati bato ravo haridiwo zvemangoromera.
Muzangano weZANU-PF wakamirirwa navatungamiriri vavo nomutungamiriri wenyika anova mutungamiriri weZANU-PF vamunangagwa. Vakaparura mashoko aya avanogara vachitaura nguva dzose nyika ichienda kusarudzo. Kubva muna 2018 tichienda kusarudzo vamunangagwa vakati hakudiwe mhirizhonga, people must campaign peacefully.
Sarudzo dzemabi elections dziri kutsiva nengo dzeparamende dzakadzingwa neMDCT dzichinzi dzaitsigira vachamisa uye kune vamwewo vakadzingwa kuZANU-PF nevakafa.
Vateereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Nhasi svondo kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika. Vanoda kupinda muchirongwa kana kutumira mashoko kana mibvunzo, shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318.
Vamwe vagari vekuchikuti kumhangura vari kurasikirwa nemombe dzavo mushure mekunge dzanwa mvura ine muchetura unonzi uri kubva kumugodhi wezvimwe zvizvarwa zvekuChina zviri kuchera goridhe. Nonurai Jena anotipanyaya inotevera.
Mombe izi dzinonzi dzakanwa mvura ine muchetura wecyanide yavanoti yakapinda murwizi rweAngwa kubva kumugodhi wegoridhe weDichup unove zvizvarwa zvekuChina nemimwe miviri yezvizvarwa zvemuno. Muchetura uyu unonzi uri kuurayawo hove dzakawanda nemakarwe uye zvinonzi munhu mumwe chete akafa anofungidzirwa kuti anogona kunge akaurayiwa nemuchetura uyu. Mumwe mugare anogara zasi kwerwizi kubva pamugodhi wezvizvarwa zvekuChina weDichup vamasimba nashe svose avo vakarasikirwa nemombe mbiri vanoti nyaya yavo nevaridzi vemigodhi yakatanga makore mashanu apfuura. vasose vanoti zvizvarwa zvekuchaina izvi zvinobata mvura nekuchera makomba makuru kumusoro kwerwizi mavanoisa mushonga wecyanide voshandisa kusuka ivhu rinenge racherwa kana kuti chitofu kuti vawane goridhe.
Isusu tifute nyaya yedu iyi yakabva kudhara sereke yatone about 5 years ago tichitra kushedza vanhu veema kuti vatigadzirisire nyaya yemvura yedu iri kupolutwa nevana.
Vasose vanoti chinoshamisa ndechekuti kunyange vakamangara kubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda reEnvironmental Management Agency kana kuti EMA, hapana zvavanoti zvati zvaitwa izvo zvazoita kuti varasikirwe nezvipfuwo zvavo. Mumwe mugari anoti akasirwa nemombe imwe chete vaLamek Chirai vanoti migodhi yose iri pedyo nerwizi inofanirwa kuvharwa kuitira kuti vasarasikirwe nezvipfuwo uye nekusvibisirwa mvura. Mutauri weEMA mudunhu reMashonaland and West vamunyaradzi Nariswa vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti pane kukukurwa kwemuchetura wecyanide kubva pamugodhi weGtroop uchipinda murwizi rweAngwa mwedzi wapera zvakakonzeresa kufa kwemombe, hove pamwe nezvipukanana zvinogara mumvura.
PaGtroop mine ndo pakanga paitika inonzi muchirungu dam failure. Pakawazowanika mvura nemuchetura ichienda murwizi zvakazopa kuti hove dzakawanda dzemuna Angwa dzife.
Vanhariswa vanotiongororo yavakaita iyi inoratidzawo kuti hausi mugodhi wezvizvarwa zvekuchina chete uri kuisa muchetura wecyanide murwizi rweAngwa, asi mimwe migodhi yezvizvarwa zvemuno yakaita seMoroko 7 mine neTech 25 mine.
Tangaona kuti pane mamine maviri Tech 25 neMoroko dzaishanda dzisina bepa rinodiwa rakakura rinonzi Environmental Impact Assessment Certificate.
Vanhariswa vanoti vakatovharisa migodhi iyi vachiti inofanirwa kuratidza kuti yave kutevedzera mitemo ine chekuita nekucherwa kwezvicherwa yakaita sekuve negwaro inoratidza kukanganisa kunoitwa nharaunda pamwe nekuti ichagadziriswa sei reEnvironmental Impact Assessment Certificate iro ravainge vasina. Hatina kukwanisa kunzwa kuvaridzi vemigodhi iyi kuti matanho api avari kutora kugadzirisa zviri kudiwa neEMA kuti vatange kushanda zvakare, sezvo mukuru anoona nezvokufambiswa kwemabasa pamugodhi weGtroop mine vaElijah Mbeto varamba kutaura nevatori venhau vachiti titaure neveEMA. Panyaya yemunhu ari kunzi akafa nemuchetura wecyanide uyu mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West vaGift Masocha vanoti zvinonetsa kuti rufu rwemunhu uyu runzi rwakakonzerwa nemuchetura uyu sezvo achinzi akamborapwa pakiriniki yemutala pasati paita chiitiko chekuiswa kwemuchetura mumvura. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mombe dzinosvika 12 dzakafa, asi vagari vanoti mombe dzinodarika 20 dzakafa uye dzimwe dzichiri kufa. VeEMA vanoti vane humbo hwemombe 3 dzavakaona dzakafa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira, uye nezuro vanhu 270 vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho mukati memazuva manomwe adarika vave zviuru 3,215 kana kuti 3,215. Vakabatwa nechirwere ichi mumazuva manomwe kusvika nemusi wesvondo svondo rapera vaiva zviuru 2,591 nevapfumbamwe kana kuti 2,579. Kusvika nezuro bazi rezveutano rakati vana vechikoro chiuru chimwe chete 221 kana kuti 1,221 vainge vabatwa nechirwere ichi kubva musi wa15 kukadzi. Nezuro hakuna munhu akafa nechirwere ichi zvasiya vafa nacho vachiri zviuru 5,319 nevapfumbamwe kana kuti 5,379. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine Volodymyr Zelensky vaudza vatore nhau nhasi kuti Russia iri kuda kubomba guta reOdessa. Vakati izvi zvikaitika inofanira kutorwa semhosva yehondo yekuponda. Mutungamiri wenyika yeRussia Vladimir Putin vakativo nyika yavo ikasabvumidzwa kubhururutsa ndege muUkraine zvichakonzera kusagadzikana pasi rose. VaZelensky nezuro vakataura parunare nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezvekuti nyika yavo ipiwe rubatsiro rwekuzvidzivirira rwekudya nezvimwe. Mutungamiri wenyika yeMali akafanobata matomu vaAssim Goïta nezuro vakati nyika yavo yatara mazuva matatu ekuchema mauto makumi maviri nevanomwe uye vamwe makumi matatu vakakuvara muguta reMondoro nemusi wechishanu mudunhu reMopti. Mamwe mauto manomwe haasi kuzivikanwa kuti aripi. Hurumende yeMali inoti yakauraya vanopfurikidza mwero makumi masere pakurwisana uku. Izvi zvinoteverawo kunetsana kweMali neFrance panyaya yekurwisa vanopfurikidza mwero ava. Mali yakatokumbira mauto eFrance ari munyika iyi kuti abude. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro namukoma Panashe Mutsvairo vesangano rinomirira vakapedza chikoro asi vasina mabasa reUnemployed Graduates and Youths. Tatanga nekuvabvunza kuti sei vakafunga kuumba sangano iri.
Takaritanga mushure mekunge ndagara nevamwe vangu vakapedza fundo yavo yemhando yepamusoro nekuti vakanga vachinonga svosve nemuromo vachishaya mabasa ezvinhu zvavakanga vachiita makore avakange vari kumauniversities avo akasiyana siyana.
Sangano renyu rave nenhengo ngani?
Isu sangano redu rinova iro richiri kutanga rava nenhengo idzo dzinokwana kuita zana nemakumi mashanu nevatatu. Saka zvatanga tichiita isu kurangaridza hurumende nemukuru wenyika vanova ivo vaEmerson Mnangagwa kuti mabasa aya makativimbisa mugore ra2018 aripi. Saka isu zvatiri kuita nevamwe vangu ndezvekuti tava kuenda kumabasa aya aya munoti informal employment anova ivo vending kugera musoro touting kuna iko kudedzera makombi. Takapfeka magauni edu tichiratidzira kuhurumende kuti aiwaka matikanganwa honai makatiti dzidzo inhaka yeupenyu asi honai tiri kutambudzika.
Sangano renyu rinokurudzirawo vechidiki kuti vange vachivhota zvii zvamuri kuita kuti muvakurudzire kuti vaende kunonyoresa kuvhota?
Isu seboka zvatiri kuita kuti tinge tichikurudzira vechidiki kuti vange vachivhota. Tanga tichifamba taratseka nguo dzedu aya atinoti magauni tichifamba door to door nemunharaunda dzakasiyana siyana tichivaonesa zvakakoshera kuvhota. Vamwe ndivo vakatibvunza kuti moda kushamisira here kufamba makapfeka nguo idzi. Isu tikati aiwa bodo tauya takapfeka nguo idzi kuti tikuratidzei kuti zvishuwa takadzidza tikapedza asi tiri kushushikana tiri kutambura hakuna mabasa. Saka vakawanda vacho vava nemuono wezvakakoshera kuvhota nekuti kuvhota ndiko kunotaura ramangwana redu.
Asika vamwe vanoti zviri kumunhu kuti akwanise kutsvaga basa. Vamwe vachiti vechidiki vanokwanisa kuzviitira mabasa avo emaoko vachiti aiwa iro razisi basa rehurumende rekuwanisa vanhu mabasa. Hurumende chainoita kungogadzira chete hwaro kana kuti yatingatiyo environment yekuti vanhu vawane mabasa.
Ini ndinoti ibasa rehurumende kuti inge ichiwanisa vanhu mabasa nekuti kana mari yedu ikaneta sezvazviri izvozvi muZimbabwe hakuna makambani aya anozvimirira oga angaita madano ekushinga kuda kuya kutanga mabhizimusi avo munyika yakadaro. Uyezve ndinotizve ibasa rehurumende kuti ringe richigadzira mabasa kuvanhu varo nekuti mukada kuzvitarisisa iko zvino vaya vanhu vechiuto ndo vega vakanga vachikwanisa kuwaniswa mabasa panguva ino yapfuura ende mukazvitarisisa vakakoti maticha ange achidzingwa zvinova izvo zvekutowedzera kuwandu hwevanhu vasina mabasa mukati meino nyika yeZimbabwe.
Ko zviri kunzi nehurumende pane mamwe mabhanga anokweretisa vechidiki mari?
Handina kana tarisiro yekuti kana ndikatadza kubudirira mubhizimusi randinenge ndatanga iroro mari iyoyo kuhurumende ndinozoidzosa sei, nokuti ini ndiri kutotambudzika kuti ndiwane chouviri. Saka kuti ndizoita madano ekunotora mari yakawanda kudaro kuti ndizenge ndichikunge ndichitanga mabhindauko angu akasiyana siyana, tinoona pachizonetsa. Ndokusaka muchizoona isu taakuita iya inonzi vending kutengesa neiya inonzi touting yandambotaura paya kunova iko kudaidzira makombi chatinotichiya chatinoti chihwindi.
Mungatiudza kuti makaita zvidzidzo zvenyu kusvika papi chaizvo?
Ini digiri rangu rekutanga ndakaita pane iya inonzi Trust Academy, iyo inoshandidzana neMSU, ndikaita degree in Management Information Systems. Iko zvino ndiri paattachment kuNAST mudegree rangu rechipiri. Izvi ndakazviita mushure mekunge ndaita nguva yakati rebei ndakagara ndisiri kukwanisa kuwana basa. Saka ndakanga ndoshushikana ndozvidya mumwoyo nokushaya basa. Zvakazondipa shungu dzekuti ndikwanise kutsvaga zvimwe, ndichiti pamwe ndikaita rimwe degree ndinokwanisa kuwana basa.
Vapanashe Mutsvairo, mukuru wesangano rinomirira vakapedza chikoro asi vasina mabasa reUnemployed Graduates and Youths, vanga vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu, munondipa
simba. Mani rakanaka vateereri, yasvika nguva yezvechitendero. Nhasi tiri kunzwa kubva kwamuri pamusoro petsanangulo yatakapiwa namufundisi David Simango pamusoro pekukwana kwenguva yekufa. Ngatinzwei zvinobva kumuteereri wedu wekutanga.
Wawande makadini makadini hama dzese dzestudio 7 vanonzvera magwaro uye nekuda kudzidza pane zvechitendero.
Tinokutambirai nemufaro, tipe henyu mashoko enyu.
Mukomana abvunza nawo yakanaka yekuti vanhu vanofa nenzira dzese kubayiwa nebanga tsaona kana kuzvisunga nguva dzavo dzinenge dzakwana here?
Asi imwi munotii nazvo?
Wongu nguva dzavo dzinenge dzakwana. Chikonzero hapana pakanyorwa naJehovha Mwari kuti vanhu vanenge vachizofa zvinonzi zvanga zvakwana. Ndipapa pane vanorarama nguva refu yekusvika pakukwegura, pane wanofa wari mudumbu asi aine vhudzi akakwana ari mwanana obva angofa nguva yake inenge yakwana, nekuti zvakatorwa paupenyu hwake ndezvekuti achangowakwa mudumbu mamai mumimba aagowaka neupenyu hwekungotirarama arimo mudumbu asi haabude kunze. Umwe agonza anobuda maava mashoma-shoma obva afa, umwewo ogoita mwedzi miri kana mitatu kana mavhiki mairi kana matatu nemazuva obva afa, umwe agoita 10 years ofa, umwe agoita makore ari pakati nepakati kusvika pane tsaona nekuzvisungawo kunekuita se obva afa. Ndofiro yake ndokukwaniswa kwenguva yake.
Pane shoko riri mubhaibheri here rinotsigira zvamuri kutaura uye sei muchidaro?
Ndosaka bhuku richitsanangura kuna vaTesaronika wekutanga chapter 5 zuva rashe nekurindira roti garai makagadzirira hamuzivi misi nenguva ye inouya Kristo Jesu, kuti kana zuva iri richikwaniswa imi musina kunaka. Zvinenge zvaakurova kuti panozouya Mwari waakutonga mweya yenyu kana dai ikaenda kunyika yomweya kunogara zvisingaonekwi sezvakaya zvakaitwa naJehovha, kuti zvisingaonekwi zvaJehovha nezvinoonekwa ndezvaMwari. Kana mweya yako anikwa ikoko
kutongwa kuchange kuchikuteerai sekutaura kunoita 14 dzazvakazarwa 18 verse kuti ndakanzwa izvi richitsanangura kumusoro kudenga richiti nyora uti wanofira wese muna Kristo Jesu wongu wazorora pakubata kwao asi mabasa achavateera zvoreva kuti mwana afa ari musvawa mabasa ake anomuteera uye azvisunga mabasa ake anomuteera uye abaya ane banga naabayiwa wacho mabasa ake zvese anoateera bvinya anoponda munhu panzira nokumuhandira mune anenge asina kukumbira kufa anenge akwanisa nguva yake nekukwaniswa kwenguva pakuronga kwezvinhu zvamwari time inenge yakwaniswa tsuru kuronga kwemabhinya iwaya nekuita kwavo kwese wedza mabhinya kusanaka kuzvita kwazvo wedza mbavha kuponda kwadzo kusanaka nokururama kwazvo asi iwewe nguva yako inenge yakwaniswa
tinotenda zvikuru nemashoko avo abva kumuteereri wedu iko zvino ngatinzwei pfungwa dzabva kuna sazita wangu Joseph Mapunga
makadiko vahwandei vamwe vose ndangobatsira nemutauri wabvunza uyo pamusoro pekukwana kwenguva kana pachitaurwa nekupara kwenguva sezvo munhu wose achifanirwa kufa kuti adzokere kuna mwari mweya udzokere kuna mwari nyama idzokere kuguruva zvinotaurwa kuna Genesis chapter 3 pavhesi ya 19
saka zvinotiudzei izvi nai Mapunga
munhu wose wakafanirwa nokufa asi nguva makwaniro ndeakasiyana dzimwe nguva isu vanhu tisinoikwanisa
tinoikwanisa sei
kana ukazviuraya iwe ukadisaida kuti handi akutozvisungirira ndakumwa poizeni ndakufa ukazvisungirira ukafa unenge wazvikwanisa ndionenge wakwanisa nguva its not like kuti mwari ndiye anenge akwanisa nguva asi iwe ndiye wadisaida hongu mwari anenge angokurega kuti uzviuraye anenge azvitendera its like mwari anenge angoti okay watoda kuzviuraya okay zviurayi asi paunosvika kuna mwari unowanika mwari akakutsamwira wozvenge zvakafanana anenge akutsamwira kuti ndakakuisa panyika kuti urarame iwe nguva yangu ini mwari isati yakwana iwe akabva wazvikwanisa nguva saka munhu iye anenge azvikwanisira iye amene nguva sinoreva kuti mwari ndiye anenge akwanisa nguva ukafa asi kana wazviuraya wamwa poizeni unonzi wakwanisa nguva yako wega kana waurawa pane munhu waukwanisira nguva hauzi wazvikwanisa asi pane akwanisa nguva iye mhosva ndeyako mwari hasiye akwanisa nguva asi munhu iye ndiye akwanisa nguva
aiwa nemashoko iwayo abva kuna Joseph Mapunga ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe tumirai maaudio enyu kunhamba dzewhatsapp dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Hwande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tanonoka Hwande uye tinodawo kupa kutenda chikwata cheChrist Like Choir chine tambo Yesu isimba rangu achinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tichimbotarisa zvabuda munhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Phoenix 0, Highlanders 0, Cape United 6, Wawa 0, Cranbourne Bullets 1, Black Rhinos 3, Triangle United 1, Ngezi Platinum 0, Chicken Inn 2, Kariba 0. Sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zviuru nezviuru zvevanhu zvoungana pamusangano wavanelson chamisa kugweru. Vamwe vagari vekumhangura vofirwa nemombe dzavo dzirikunwa muchetura uri kuraswa munzizi dziri pedyo navo nezvizvarwa zvekuchina zviri kuchera goridhe. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 munyika woramba huchiwedzera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Kuhisika tisenda wakufi o e indebele.